sebato guru re MDC rinotungamirirwa nababa Mogenzwangirai bato revanhu tinogara tiri vanhu kana tiri bato rinotaura nemamwe maleaders muregion mesadic nokuti Zimbabwe sokuziva kwenyu tiri nhengo yesadic saka hazvingashamisi kunzwa kuti nhumwa dzeMDC dzakanga dziripo pagungano guru kana kuti muchinongwa kuti pasummit yakaitwa muguta reHaveron reBotswana izvi hazvishamisi nokuti zvinhu zvinogara zvichiitika hapana sadic summit inoitika kungava kupi zvako muBotswana muHarare muPretoria kupi zvako kunei kune summit yesadic kunoshayikwa vanhu veMDC varipo vachimiramiravo vachionawo kuti zviri kufamba sei nokuti tiri bato guru tiri bato revanhu saka zvingave zvinhu zvinoshamisa
vachirumhanzu vamwe vaibvunzawo kuti bato reMDC rinogotumira nhumwa sei kunosangana vakama tiri kunzwa vagutu vari kuti aiwa hapana chinoshamisa imi munoona sei danho iri
ndozvatagara zvi tichingotaura chiti bato reMDC raperegwa harichazivi chokuita chayakatangira iyo pati yacho nekwavari kuenda vanhu vakambotaurwa naPresident Mugabe kuti vanongochema chema sehwere matambudziko eZimbabwe haagoni kugadziriswa navauyi kana kuti navamwe vanhu vokunzi isusu toga chete kana tachikwanisa kuwirirana kuti izvi ndo zvatoda kuita sepasina kana dambudziko ndimona iye zvino vakaenda kubvira pese pavakatanga vachida rubatsiro kuna maeni forums paisanganirwa navanhu hapana chavakambowana nanhasi iunoyu handimbona zvinongoratidza zvepfungwa dzacho kuti munhu uchangogadzwa makuda kutomuturira mashoko amini anombofemawo anhu kana inga chero mudzimu wacho unombotanga wambomwira mvura kozonzi nai sekuru munoona se wambozorora saka izvi ipfungwa dzeMDC havasiri kuziva chavanoda nekwavari kuenda ende sokutaura kwandamboita nhamo dzeZimbabwe hadzigoni kuturirwa vatogwa vagokwanisa kudzigadzirisa hazvigoni
vagutu todawo kunzwa kuti makatambirwa sei nokuti kwakaitawo mashoko ainzi vakama vakaramba kukurukura nechikwata chenyu kana kuti muchirungu vari kuti wanzi iwe snubbed
tingateerera nhema here dzinonyorwa nezvimapepa zvakaita seHerald nyaya iripo ndeyekuti kana uchikwira gomo hanzi kukwira gomo usende mara chinoita zvishomanene tine zvakawanda zvatinoita zviri pamutemo sebato guru revanhu reMDC zvinodakadza zvinofadza asi chendingangoda kuti vateereri vazive ndechekuti zvatiri kuita zvinobatsira nyika yedu nguva yakwana kuzanu PF ndozvendingangoudza kuna komredi vanga vachirumhanzu
vachirumhanzu
tinenge zvedu tiri kungoramba tichingopenderera sevhiri chiripo ndechokuti nyaya yekunzi snubbed haishiri nyaya yakanyorwa neHerald iwo mapepa okuBotswana maInternational Media vokunze vanga vakaungana muBotswana vachiona vaMugabe vachikurura mabhachi vachipa vakama ndo vakazvitauravo voga kuti haiwa iMDC kai yakashaiswa mukanwa navakama voga
vagutu pane vamwe vari kuti masharirwo akazivitwa chikwata chakaenda ikoko vamwe vari kugunun'una nemasharirwo iwayo mungatsanangura here kuti chikwata chakasarudzwa sei
zvinonetsa ndezvekuti tine vamwe vedu vasingahwisisi kuti politics dzinotambwa sei nyaya dziripo ndedzekuti kana mumba muchirongwa zvinoitwa munorongwa nevakuru vemba kana vana vari vana vanoteerera baba namai vanoziva kuti imba imwe neimwe ine mutemo wayo ine maitiro ayo chendingangoda kutaura muzvidimbo ndechekuti zvose zvakaitwa zvakaitwa zvakanaka zvikafamba zvakanaka zvekuti hapana kana kunyunyuta chaiko kuripo ndotoshamisikawo kunzwa kuti kune vanonyunyuta kana variko vanonyunyuta ndofunga ndeve zvano
vachirumhanzu
kwanditi Purezidendi Mugabe akataura kubvira kudhara payakafumwa MDC kuti zviroto zviroto vana vagutu izvi zviroto zvavanongodzokorodza zvakataugwavo natsvangirai hazvishamisi